Vashtara kumbakom shaka vuku waterfalls muno muHarare nhasi, mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, vati basa rakaitwa namai Vesta Stole, ibasa guru kwazvo zvokuti vaifanirwa kuitwa gamba renyika. Kurudziro iyi inouya apo hurumende yava Robert Mugabe yakaramba kupa murume wemushakabvu vandavaning Stole ruremekedzo rwegamba renyika zvichitevera mabasa akabatwa navaStole pamwe naiye mushakabvu muhondo yerusununguko. Mapato anopikisana nezanupf ari kupomera bato iri mhosva yekungopa ruremekedzo urwu kune vanhu vanenge vari muzanupf chete.
I think nyika inotine crisis. We have a crisis of confusion about who is a national hero or a heroine. I think that has to be sorted out. Tinogona kusazvita hedu tiri mucoalition. Asa, I hope that any future generation must take that note and say, let's respect the contribution without bias or favor. And I think here, it's a true testimony of kuti, you know, kana yadistik, benchmark yacho ema hero. Isinga include vanhu vakadai kuisu tachingotumira vanhu kuti vanorwa sana kampira vanozofa akapaonekwa ipapo.
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vatiwo pane zvidzidzo zvakawanda zvinokwanisa kuwanikwa nezvizvarwa zveZimbabwe kubva muupenyu hwamai Stole avo vakashayikira kuSouthern Maryland Hospital muMaryland kuAmerica nemusi wa20 Gunyana.
Ngati gadzirei inonzi shared legacy, shared history, iri above part. Maidongo ava, ngeva Vesta. Vesta ndiwa maidongo. Kwa America muzwa Obama chiti favorite president ndokendian Lincoln. Lincoln was a Republican. Saka vana Washington nana Lincoln va above part. Va part of the shared American legacy. Vesta tinotenda watipa Zimbabwean shared legacy, Zimbabwean shared history. Chechipiri ngechekuti iyazve vakadzi vakaroorwa ngevarume vane musindo. Vakadzi vakaroorwa ngevarume magamba havarecognized. Vanokanganika maichitepo vanokanganika bhuzi muda chitepo izvi. Maitongogara vanokanganika bhuzi muda tongogara. Mai Vesta munovakanganika bhuzi muda ndabaningi. Chidzidzo ngechekuti ngatitariso mabasa emadzimai akaroorwa ngevarume vane musindo.
Mukuru mukuru wesvondo yeUnited Church of Christ in Zimbabwe iyo yaipindwa nemushakabvu mufundisi Matuvhunye vaudza chiita chevanhu vanga vari parufu apa kuti amai Stole vakabata basa rakakura chaizvo munyaya dzechitendero. Vati vakabatsirawo vanhu vazhinji vanotambura munyika kubudikidza nekutsvagira vanotambura chikafu pamwe nezvekupfeka.
Mishando yakaitwa ndivestas ndivesta mishando yakati kurei, imweni ndiona yandanga ndichifunda apa. Kudai kuri kuti taite service iyi pachurch yaipinda Vesta, maizoone maripita avainga vechiita kushanda kwavainga vechiita. But ngokuti mwakakazokarakadzanga kuti toitire pamozi zvakanaka zvona izvozvo. Asi ndaido kuti mwaizoone mishando kuti hatidi kunyanya kubatika ngetheory isina practice.
Vachitaurawo parufu urwu vataura vakamirira mhuri yemushakabvu muzvare Sifiso Stole vati mhuri yavo pamwe neruzhinji rweZimbabwe varasikirwa zvikuru.
She was one of the first women to go. Varealiza kuti we need to free our country. And ndinoda chaizvo kana vakadzi vachiita venture into area dzinonzi ndedzevarume chete. Saka I think we need to give her a big round of applause pamberi navo. And we have been told not to be too long, but we will always remember her for her bravery. And I'm sure, like Paris Wapa last night, but she has run the race, she definitely has. And also there is something in common. She was doing her nursing. I am a nurse by profession. Saka, I think even before Dad died, he had the best of quality care from a nurse.
Amai Stole vakaberekwa vachinzi Vesta zvemwaida saungweme musi wa26 Gunyana muna 1942 pamutambara Mission Hospital kuchimanimani mudunhu remanikaland. Vakaroorwa namushakabvu Jackson Mwakaliele muna 1966 avo vakazoshaya muna 1972. Mushure memakore masere vakazoroorwa muna 1980 naReverend Dabaning Stole. Amai Stole vakabuda munyika vaine makore gumi nemapfumbamwe vachienda kunobatana nevamwe mukuumba hurumende yeupoteri pasi pebato rezapu ku Tanzania. Amai Stole avaidzidzira ukoti vakasiyira zvidzidzo zvavo panzira kuitira kuti vaende kunopinda muhondo yerusununguko. Vakabatsira munguva yehondo nekubatsira kutsvaga vanhu vaida kurwa hondo, kuvachengeta uye kutsvaga mari yehondo yechimurenga. Amai Stole mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru pamwe nekusungwa nehurumende yeRhodesia. Amai Stole vakanyora nhoroondo yeupenyu hwavo pamwe nemurume wavo mubhuku rinonzi My Life with an Unsung Hero. Amai Stole vasiya vana vanoti ndimi yake mutori wenhau weVoice of America, uyo akava mumwe wevatori venhau vakavhura Studio 7 payakavambwa munandira 2003, Rufaro, Tapiwa naGwalugano Mwakaliele ari kuTanzania. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.